Maneraka na kamuriye Zimbabwe, ino I Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Linyaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 21, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kudzipa uye nyika yapapa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa odzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kaya Moyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekuregista yagara ine kusungana mukati vechidiki vemuno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu vanosanganisira Kelvin, Organizing Secretary weYouth yemuno muBulawayo MDC Alliance.
VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 4699. Mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo, vaviri kubva kuBulawayo. Izvasiya vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere, kana kuti 133,638. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu, kana kuti 3,658,966. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti 2,744,192. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zveruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki World Children's Day, uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund, kana kuti UNICEF, kubva parakaumbwa muguta rekaSane muBotswana. VaMnangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvose zvainogona kuti ipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuwirwa nevechidiki zviiswe mumitemo yenyika uye zvionekwe zvichiitika. Pasi pehurumende itsva muZimbabwe, tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
zuwa iri laka pemberele kwa mbotswana mshure mkuinge mtunga miru mbotswana vamkwezi masisi avakadomwa na UNICEF semungwa vatunga miru machabati la kutuwa igira rubasiro vana bilioni mweche tena mamilioni zuru mazana mastere kana kutu 1.8 bilioni pasirose vakuka vamunangagwa vahaka inde ichilema viku Zambia pamweche tena vahiei genko puwe kuna Mibia vamasisi vakabata na nesangalo re UNICEF wakakuka wana makumimana ni mashanu kufakunyika natu izi kutukuitwe muonela pamwe chumache mzukuru mkuswa ganzira zingapa vechidiki varu kuchamembe kwa Afrika ramangwa na rakajeka vamunangagwa vatuwa urumende yavo iruku pa vechidiki mekana yaka siyana siyana ingava rada misa kana wapeza chikoro.
I've implemented what we call innovation hubs.
Chakaita ma innovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu. Anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chema innovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende haushandise zvo zvikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi, 65% dzekumasecondary school hadzinawo emagwinya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwinya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngosinati Nyati uyainga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gungano iri kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uya akatanga chirongwa chekugadzira mabanga dzaJesus kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unochisa muZimbabwe, izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa avo vadzoka munyika nhasi vari kutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vasimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. Vamoyo vaive mutauriri webato rezanu PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Vamoyo vakanunuka kuradzikwa sezvo vamunangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavamoyo uri ku One Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavamoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi avo vange vachishanda navamoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mbambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kworusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Heroes Acre kuparuremekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru navamwe vari kubva kumaruva vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru, sokuziva kwamuri kuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19 naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vaComrade SK Moyo nemusi wemuvhuro, ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo, kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yapapi, zvekare vari kuindepi nyika iyi, kuuya kwayakaita yakauya sei, sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigona here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisvike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezvokuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza mwoyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri, tichiteedzera gwara romusangano, gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro. Ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa 6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavhote musarudzo dza 2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruva, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanu PF vaMike Bima vakaudzawo Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota. Asi veMDC Alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuEpworth muHarare nhasi vachiita musangano. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo Studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu runosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinge zviri zvekunyepa.
Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa reitenge vatumwa nebato kuti vaite.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituency katasa St. Peter's Pumula iri kumacheto chaiko chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure. Zvinotoda munhu akashinga. Saka izvinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varegiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizoregista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero edu ndeyekutoti ZEC iri kuda kukonesa vechidiki kuregista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kurudziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende munoregista kuvhota. Maafidavit ZEC iri kuti inobatsira. Asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC inge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka nyangoti mazuva ari kutera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituents kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekuregista kuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Asi zvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu. ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu. Ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, tinotenga hupfu kuchivawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kuregista kuvhota anenge achidini achikwanisa kuti aregiste kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, vanhu vanofanira kuregista mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvita maune kuti ikonese vanhu vakawanda
kuvota.
Sei mchidaro.
Na kuti tinoziva isusu kuti Zanu PF inoda kuti tore makonstitusi munovula wayo ichiendesa kunzvimbo dzaanoziva kuti vane rutsigiro. Saka zvese hatichenesi panyaya dzakadai. Pane nyaya yedelimitation iri kuuya yekugadzirwa kwemaconstituency inouya every 10 years.
Zvii zvamuri kuona?
Tinoona kuti maconstituency anenge magwegwe ari mudambudziko rekutoshayikwa zvachose kana paakugadziriswa maconstituency matsva, sekuti vanhu vakaregista kuvhota kumagwegwe vashoma shoma stereki. Kune vanhu vanoda ndongo vanosvika 15,000 vanodikanwa i22,000. Tinangoti minimum inodikanwa per constituency i22,000, maximum inodikanwa i27,000. Asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu, ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please toranai nguva iyoyi muregiste vamunokwanisa kuti muregiste.
Mutauriri weMDC Alliance mudondo reBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kuBulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, gurukota runa nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi wevakatanga kugara muAmerica kana kuti manative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chatinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Maigove. Nhasi muchirongwa tina Muzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Tiri kuzaya nyaya yekurodzwa kwevanasikana munyika nechirongwa chinoti Early Child Marriages. Muzvare Zinumwe, ndinomukamuchirai muchirongwa, tipewo maondoro enyu nezvenyaya yatinayo nhasi muchirongwa.
Isusu sesangano rinomira kwevanhukadzi nevanasikana, muna nyaya dzekurodzwa kwevanasikana kana chiri chinhu chisingakurudziriki, nokuti isu tiri kusangano kwedu kutozviona sechibharo kuroora zvamwanasikana. Indokwanisa zvitaitisa miviri yavo haisati yanyatsa kudhevhelopa. Unoti during labour ka pane certain development anofanira ndowasvika kuti inyatsokwanisa kuget through the labour process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future tingaludza vana vakawanda who could be potential leaders as an organization that grooms leaders, tingaludza some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoonakuti vana ava vanhu vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoonakuti kodzero yachite kutamba yapera panguva yake yaanofanira nge achitamba kana nguva yake yaanofanira achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana panozova kuna testi dzekuti mwana ari kurera mumwe mwana ari kuwanda, zvinova izvi vazvii zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya yeeconomic, mwana iyeye aroorwa asiri mudiki, aroorwa ari mudiki kudaro yaikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because anopiwa mukana wekuchuza kuti inini kanda zvekura ndichazoveita. Mwana iyeye angane aigirl 7 ende kashinde mazvakachita kanda dzidzi ikanda zvekura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume paunoziva nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzitira because tiri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
Mutemo wenyika unoti munhu anofanira kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanira kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana?
Maonero angu ndinoona zvikonzeresa confusion yakanyanya nekuti munhu achinzi age yekurova 18 years, but then age yekukonsenta kuenda pabonde 16 years. Ende makashatisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo, ende matambudziko anokwanisa kuya specially mekuenda pabonde inhumbi. Ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngaachinoroorwa, saka wakubva wanzi waconsent the sex but then wasakonsent kuita the responsibility neya after it.
Tichiri panyaya imwe chete yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika, tinoona kuti denda recovid-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaonero enyu, denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana?
Inini somaonero angu ndinoona covid-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuri kwaita katarisa nemuyekuroodzwa vachiri vadiki. Nokuti wakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiti vanacho ari kuita anongomuka otsvaira obika akuenda panze and 5 months down the line vana vaya avane pamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoita kubereka vanti vana ane pamuviri vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri zvinova zvinokurudzira a child marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade, saka because of covid-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotengesa sezvavaiita. Pakuzona mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchero manyendira because vakasina chikafu vaka pasina chekubata handiti. But in as much as covid-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage, hatifaniri kukanganwa kuti before covid-19 yavepo zvese zvemachild marriages zvanga zviripo, ende zviramba zvitoripo. Ende kare kwabvisa zvese, ende itori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now because of covid-19 vanhu vane pani yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanisi kuona because zviro zvizi most of times zvakubuda paruzhinji.
Aiwa, takunzwai zvakanaka muzvare Margaret Zinumwe wesangano reWALP. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa cheLivestock The Connection nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Maikove muri Zimbabwe. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi.
Ndinoitwa Mukoma Chiropa, ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo. Ndandichida kunyatsonzwisisa panyaya yemwana kunzikana achangozvarwa akanzi ashayika asati atendeuka anopinda denga. Zviri kundinetsa kuti ndinyatsonzwisisa chaizvo chaizvo. Zvozodzoka zvekare zvonzi dzakaberekwa nembereko yezvivi. Saka panogona kunditinetsei kunzwisisa. Ndinenge ndichidawo vakuru vanokwanisa kuzondirongedzera mune zvakanaka naka pakuberekwa nembereko yezvivi apa. Asi Jesu anozouya dzimwe nguva anoti regai vose vaduku vauye kwandiri nekuti hapana chavanoziva. Saka panonetsa kunditi ndinyatsonzwisisa. Jesu akazoda vana vadoko achiti havana zvitadzo, havana chavanoziva. Asi odzoka kunzi ha takaberekwa nembereko yezvivi. Mungandibatsirei vatendi.
Kuti batsira netsananguro tinotambira zvakare mufundisi David Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevateriri vese veStudio 7. Tinotenda nomubvunzo wababa Chiropa pamusoro pevana vadiki kuti vanoenda kudenga here. Vana vadiki, Jesu wakatsanangura kuna Mateo chapter 19 pavhesi ya 13 achiti iye zvino vakauya navana vaduku kwaari kuti aise maoko pamusoro pavo avanyengeterere. Vadzidzi vakavarayira, asi Jesu wakati kwavari, regai vana vaduku musava dzivisa kuya kwandiri nokuti kuchirwo kudenga ndohwa vakadai akaisa mawoko pamusoro pavo akabvapo.
Zvakaitwa naJesu izvi zvinotiratidzei mufundisi Simango?
Tinoona pano kuti Jesu wakagamuchira vana vadiki achibva atsanangura masoko makuru okuti varegerei vauye kwandiri vana vadiki nokuti ushehwo kudenga ndohwa vakadai. Chatinoona pano ndechekuti wakaisa maoko pamusoro pavo, kwete kuti vaiva nemadhimoni kana kuti vairwara, asi kuti vaivakomborera kana kuvaropafadza. Saka muchiona mumachechi vana vadiki havabhabhatidzwi nokuti havana chavanoziva, vanoitwa inonzi dedication kana kuti kuropafadzwa.
Nemhaka yei?
Nokudawo kutiko unobhabhatidza munhu anopasa rudzo, munhu aikuziva kuti chakanaka kichakaipa. Mwana mudika haana kudaro, asi nokuti akaberekwa munyika izere zvivi anofanirwa kuti aropafadzwe kuti akomborerwe. Saka zvakafanana nokuti ukapinda mumba mune utsi unogunzwa kunhuwa utsi ihwohwo, kwozoti mumwe munhu akazopinda mumba imomo anokuudza kuti mumba muno munonhuwa utsi, but iwawo chahunzwi nokuti wagaramo. Saka muchiona kuti vana vadiki havasi kutadza, asi kuti vakapinda munyika ine chitadzo nechekare, naivo kubva vambunyikidzwa munyika ine chitadzo. Saka pana Varoma chapter 5 paverse 12 pachiti ipo, saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka kutaura kuti kune vakatotadza nokuti vakapinda munyika yakasvikirwa nezvivi, saka hakuna wakarurama, vese vanhu vese vakatadza pamberi paMwari. Saka pachidikanwa kuti vaitwe maoko pamusoro, varopafadzwe, vakomborerwe. Ngatichimboti vanofa vakadaro vana vadiki vava, mubvunzo wavabvunza chiropa ndewekuti vangaenda here kudenga? Hongu vanoenda kudenga nokuti Jesu ndiye akataura kuti ushehwo kudenga ndohwa vakadai. Saka vanoenda kudenga nokuda kuti iko Mwari haasi kuzotongera vana vadiki ava kuti makaberekerwei munyika yakaipa. Aiwa, Mwari anozoti imimi vana vadiki uyai kwandiri nokuti ushehwo kudenga ndohwenyu.
Muna Exodus 20 verse 5 Mwari anoti anorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Tsanangurirai vachiropa chirevo ichi.
Mwari haangapi vana vadiki ava mhosva yakatadzwa nomunhu mumwe, Adhamu akatozotibereka tose. Mwari unoti regai vana ava vauye kwandiri nokuti ushehwo kudenga ndohwavakadai. Maonere angu panyaya iyi, Mwari haarasi vana vadiki nokuti unokombeya ushehwo kudenga nevana vadiki vasina chipomero kana chitadzo. Tatenda zvikuru Baba Hwande nevateereri vese veStudio 7.
Tinotenda mufundisi David Simango netsananguro yavapa vateereri. Tumirai maaudio enyu ane zvekuita nezvechitendero kuWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chakunda Dynamos 1-0 mumasemifinals emutambo wechibuku Super Cup watambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. FC Platinum yave kutarisirwa kutamba neNgezi Platinum mumafinari emutambo uyu. KuEnglish Premier Soccer League kuBritain, Manchester United yadzinga basa murairidzi wechikwata ichi Ole Gunnar Solskjaer mushure mekunge chikwata ichi charohwa 4-1 neWatford nezuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina afa nechirwere cheCovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eNational Heroes Acre muHarare mangwana. VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vakurudzire vatsigiri vavo kunyoresa kuvhota musarudzo dza2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokone kaini mfaro ndinwenyu Blessing Zulu Digiti murare zvakanaka vatereri Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.